manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 3 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzezano PF dzaratidzira pamuzinda webato iri muHarare dzichiti dziri kuda kuti sarudzo dzekutsvaga nengo dzichamirira bato radzo musarudzo dzenyika dzidzokororwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano kuHarare South uye wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzebato rezano PF dzaratidzira pamuzinda webato iri muHarare dzichiti dziri kuda kuti sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamirira bato musarudzo dzenyika dzidzokororwe zvichitevera kusafamba zvakanaka kunonzi kwakaita sarudzo idzi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvimwe nhengo dzezano PF dzinobva munzvimbo dzakasiyana siyana dzaungana pamuzinda webato iri nhasi mangwanani padzaratidzira dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana dzichiti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari mubato radzo. Vanhu ava vaimba zvakaomarara vachiti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kuHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South nedzimwe nzvimbo dzinofanira kudzokorodzwa sezvo dzichiti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Mumwe wavanga vachiratidzira ava vaUson Nyamuchena, avo vanogara kuHatfield, vaudza Studio 7 kuti vadhani musukuma havana kukunda musarudzo dzavakaita nemuvhuro vachiti vapaida makanga ndivo vakanga vachidiwa nevatsigiri vakawanda.
Tiri kugunun'una kuHatfield constituents pane waterfall, especially kuwaterfalls pane zvakaitika zvisina kunyatsotifadza. Especially Ninamo was one of the polling agents ndanga ndiri mukati. There was a certain time yekuti mapolling agents aienda ku ballot box achinoudzira munhu kuti votera Dhani Masuka. Vairambidza vanhu kuvhota, vaiti vaibvunza vanhu manhingirikini mabvr mukati mweme, vaiti kana usina bvr you are not going to vote because by election of vote although uri mumasales.
Vanevson Dure vanotiwo vanhu vakawanda vakarambidzwa kuvhota pasarudzo idzi munzvimbo dzakawanda vachiti vanhu vave kunzi vamirire bato iri musarudzo vanhu vasina rutsigiro rwenhengo dzebato.
These people vari kuuraya musangano handiti because we want you don't have to ruin the choice of the people handiti kana takuenda mumageneral elections tine munhu akarika hazvibatsiri because haana vanhu haana mavhotes hadiwe handizvi saka toda munhu anodiwa nevanhu wekuti kana takuenda mumageneral election handizvi tikunoti EDP ZANU PF pay handizvi kwete munhu wekuti anokondesa aine dzimwe midzi dzaari kuita you see pa polling station yaari kunzi akatora mavhotes akawanda handizvi there were a lot of things that were happening there vanhu vachivhota vanhu vaivhota vari pachena chena vachivhiringidzwa nemachairmen so many people vaiisa macommands akawanda ipapo even presiding officer anga asina kana power and that same polling session ndoyari kunzi yakahwina iyo.
Amai Biula Chinyika vanotiwo kuGoromonzi South kwakaitika mashura apo amai Petronella Kagonye vanhu vegurukota rinoona nezvevashandi vakanzi ndivo vakunda musarudzo ivo vachinzi vakanga vakundwa.
handina kuwaniswa mukana wekuti ndivhote ikodzero yangu. Pakapazwa masero MP Petronella Kagonyi vakagadzira masero avo nevanhu vavo. Saka zvinhu zviri kundirwadza. Ndakachema ndikamhanya kuruwa kukomando senda. Ndakaona mukuru wemapurisa ai organizer nyaya yekuvhota. Saka ndiri kurwadzwa zvekuti takapazirwa masero. Hazvina hatina kuwanza kuvhota kuti tivhotere kandidati yedu inozotimiririra muparliament. Zvino isu tichaneta nekubirwa nevanhu ivavava nokuti vari kupiwa zvinhu napurezidendi wedu ED vamunangagwa kuti tiwanike tichavhota tichivhotera ZANU-PF yedu tihwine zvine mitsindo. Zvinoreva kuti tikandi tiendese bhora kunze nekuda kwokuti vari kupiwa zvinhu magumbeze eraisi nemafuta kunzi pai vanhu vachitengesa vachihotesera vanhu vomusika kuwati kwedu.
Vamwe vakakundwa musaridzo idzi ndiva Christopher Mutsvangwa, vanhu vemukuru wesangano revaimbovavarwi muhondo yerusununguko uye vari chipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika. VaMutsvangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo kuNorton, uko kwavaikwikwidza vakati vachiri kubatanidza umbo hunoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa sei kuNorton hwekuzoratidza murongi wemisangano mubato ravo vaEngelbert Rugege. Vanga vachiratidzira ava havana kukwanisa kuona vaRugege avo vanga vachinzi vari muhofisi mavo vachitambira zvichemo zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose uko kunonzi sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Patavabata parunhare vaRugege vati vari mumusangano vakatigozovafonera mukupera kwezuva. Varatidziri ava vatiwo kana nhuna dzavo dzikasatambirwa vanogona kuvhotera mapato anopikisa musarudzo dzenyika dzakatarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndimi Thomas Chiripasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu kadzi vanoti vari kushushikana zvikuru nezviri kubuda musarudzo dzeZANU-PF, vachiti zvinodzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhu kadzi nevanhurume. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari womutungamiri wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vanoti vari kushushikana nekushomeka kwevanhukadzi vakunda mubato reZANU-PF. Pamaconstituency 450 aitwa sarudzo kusvika pari zvino, vanhukadzi 10 ndivo chete vabudirira kuti vazomirira bato iri musarudzo dzenhengo dzeparamende. Muzvare Mupambi vanoti izvo zvinodzorera shure kurudziro yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi mune zvematongerwo enyika.
Nyaya ye50-50 inyaya iri kutaurika kwese kuZANU-PF nekumapato anopikisa, tingati munyika nese. Kana tazotarisa kuti iyo ZANU-PF sebato riri kutonga, zvinhu zvinokanganisa zvikuru nokuti unotarisa kuti kana bato richitonga riri iro riri pasi zvakadai, tichiri kure kuti tisanganise mashoko edu tichimaisa muzviito. Chandinoda kutenderana chino chokuti madzimai vachiri kuda kuti vavhurirwe nzira, vachiri kuda kuti vapiwe mikana, vachiri kuda kusapotwa kuti gone kusvika ku50-50, asi zvinofanira kutanga kumapato edu.
Munguva pfupi yapfuura, sachigaro weboka remadzimai muMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi Kore, vakati mubato ravo madzimai anopfuura zvishoma zvikamu 20 kubva muzana ndivo chete vaive varatidza kuda kukwikwidza pazvinzvimbo zvekuva vamiriri veparamende. Mumwe womurwiri wekodzero dzemadzimai, Muzvare Florence Guzha, vanotsinira maonero aya.
Tinonyanya kukonzeresa kuti madzimai vasava in those positions. One, it's because vazhinji havana necessary resources anoita kuti vagone kumira in those positions dzinotorwa navarume. Chimwe zvakare, I think chinova chinhu cheintimidation chaiyo chaiyo inokonzeresa vanhu chinoita kuti mudzimai nezvaangori agone kufunga kuti apa handingakwanisi kupapinda. Ende zvondishamisa kuti kana zvinhu zvakadai, the highest law in our country, the constitution section 56, ichitaura kuti tinofanira kunge tine equal representation everywhere, zvinoratidza kuti hatisati tagona kuibata.
Bumbiro remitemo yenyika rine chiga chehuwandu hwevanhukadzi vanofanirwa kuve matare eNational Assembly pamwe neSenate. Murongi wemabasa muMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe, Muzvare Yvonne Musarurwa, vanoti chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti vanhukadzi vasawane mukana wekupinda muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti vagara vachitarisirwa pasi munyaya dzeutungamiri.
vanhu vechirume vanofunga kuti vakadzi havakwanisi kuchungamirira of which kana makada kuzvicherechedza ndechekuti mukadzi anonge ari mukadzi wemunhu ari mudzimai mumba achidawo kuita kana kuti member of parliament murume anenge ari member of parliament munhu wekuti anongofokasa nongoti makiseni atongomuka achonanga kunelo tsvaga pawa mukadzi uchamboda kusara pamba uchimboita mabasa epamba saka isusu we are better leaders savanhu vechikadzi pakuti we are responsible kuti ndotanga ndatsvairamba vangu ndotanga ndabikira vana vangu then ndozvinyonotsvaga pawa zvinoratidza kuti zvoni even pakutungamirira nyika yezimbabwe vanhukadzi vane mukana wekuti vakwanise kusimudzira nyika.
Mune imwe ongororo yarakaita mumakore mana apfuura, sangano reResearch Advocacy Unit rakaburitsa kuti vamiriri veparamende vechidzimai vaiita basa ravo zviri nani kupfuura vanhurume. Vachitaura nerimwe bepa nhau munguva pfupi yapfuura, sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai nevechidiki amai Priscilla Misaira Wimshonga vakati maitiro emapato ezvematongerwo enyika anoita kuti vanhukadzi vatadze kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri. Vakati mhirizhonga, kunyombwa, kushungurudzwa uye kudzvinyirirwa kwevanhukadzi kwakawanda kunoita kuti vasade kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano wekutsvaga rutsigiro kuHarare South uko kwapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Tanonoka Wando weStudio 7 anotipa nyaya iye.
Vachitaura kumomo yevanhu vaungana muHarare South, vaChamisa vati vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, hurumende yavo ichasimbaradza nyaya yokusimudzira madhorobha kuitira kuti vanhu vagare vachiwana zvose zvavanoshuvira.
Tiripo tinoziva kuti tiri mumaruwa madhorobha medu muno, mastriti edu aya ane dhasiroda. Tinoda kutendera mastriti ano kana kumakwa ane tara, ane magetsi, ane raiti. Takuda kusimudza upenyu hwemutanhu hukwire pamusoro. Zvibhorani zvese zvinongo pa 6 months zvinofanira kuvharwa, mvura ibude mupombi.
VaChamisa vati pari zvino hapana mutsvako uripo pakati pemaguta nenzvimbo dzekumaruwa.
Munhu wese ari kuti kana taakunovhota tiri kunopedzerana navamunangagwa. Vamunangagwa vasi wokubvisa nokuti vakabva kare. Tiri kumonovazorodza kuti vazive kuti ushe madzoro hunoravanwa. Pavhoti ndopane basa rako, pavhoti ndopane mari yako, pavhoti ndopane mufaro wako, pavhoti ndopane shanduko yako, pavhoti ndopane budiriro yako, pavhoti ndopane kudzoka kwemudzimai wako akatiza nhavo pamba.
Vachifananidza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe somuchairi webhazi, vaChamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sakondakita wavaMugabe vanofanira kusiya basa sezvakaitwa nomuchairi wavo. VaChamisa avo vange vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu, vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagokwanisa kuvhota vachiti zvivari kuvhota ndiro zviva guru rinochinja zvose.
Veduwe, tuna kuti munitendere murume anonzi Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Ndiye akatitsvangira nehai, ndiye akaitsvanga nehai. Saka akasiya ati Chamisa, sezita rako chienda unomisa zano. Ndikati ndoendi zano handigoni kuneseka nayo. Zano yamira pamuganhu, pamuganhu.
VaChamisa vatora mukana uyu kurangarira vaimbove mutungamiri webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai, vakakurudzira vanhu kuti vatende basa rese rakasiyiwa raitwa navatsvangirai vachiti ndivo vakasiya vavapa basa rokumisa ZANU-PF. Musangano uyu wapindwawo nevaimbomiririra ZANU-PF muHarare South vaShadrack Mshayamombe, avo vakadzingwa muZANU-PF gore rapera vachinzi vaive nhengo yeG40. Vamwe vapinda musangano uyu vanosanganisira vakadzingwa muZANU-PF apo vaimirira mwenezi muNational Assembly vakuda kwashe basikiti, utungamiri hweMDC Alliance pamwe nevatsigiri veMDCT. Vachamisa ndivo vakadomwa ne MDC Alliance kuti vamirire mubatanidzwa wemapato manomwe aya musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Tanonoka Wande.
Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Hurumende ichiti ine chido chekusunungura masaisai nekupa maresinesi kune pfenyuro dzenharaunda, asi vemasangano enhau vanoti uku kutaura chete sezvo hurumende isina zvayaita kuratidza chido ichi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzezuva revatori venhau vakasanobata chigaro chegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo, vati hurumende inoda zvakanyanya kupa nhepfenyuro dzenharaunda maresinesi kuitira kuti veruzhinji vagare vaine ruzivo. VaMoyo vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation isaramba iri yega munyika ine resinesi yeterevhizhini kuitira kuti vanhu vanzwe nhau dzakasiyana-siyana.
Concerns have been raised about liberalizing our airwaves.
Kune zvigunun'una munyaya dzekusunungura masaisai pamwe nekuti tigadzirise kuti ZBC inongova iyo yoga terevhizheni munyika. Kusavapo kwenhepfenyuro dzenharaunda kuri kukonzerawo mutauro, vazhinji vachifungidzira kuti hurumende iri kunonoka maone kusunungura masaisai. Hurumende ine chido zvakanyanya kuti kuitwe nhepfenyuro dzemunharaunda kuti mashoko afambiswe zvakasununguka kunyanya kumamisha kusinganyanyosviki nawo.
VaMoyo vakurudzirwa vatori venhau kuti vasaita zvematongerwo enyika uye vaburitse nhau dzechokwadi dzisina kubatsirwa zvematongerwo enyika dzakarerekera. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuZimbabwe Association of Community Radio Stations vakudza ikwangwari, vati muromo hauzarirwi nerwizi, nekudaro vachazotendeseka kuti hurumende ine chido chekufambisa mashoko zvakasununguka kana yaita zvairi kutaura.
Zvataugwa negurukota rinomirira zvokufambiswa kwemashoko nemedia, isusu hatinyatsokufambirana nazvo uye hatinyatsokuva nekutendeseka pamusoro pemashoko acho, nokuti zvava nenguva zvichitagwa seizvozvo. Asi kana tikaona zvekuitwa sokugadzirwa kwomutemo wachona nemafambisirwo anoitwa basa rachona zvakanyogwa zviri pasi, ndobva tinotanga kutendeseka nemashoko avo. Saka zvikuru sei panyaya yekuti masaisai mashoma. Asi kana vachitaura nezveredhio dzamabhizimusi kana kuti makomeshal redhio, havatauri nezvekuti masaisai mashoma. Ndobva noita kuti tinetseke kuti saka masaisai anoita mashoma sei kana takutaura nezvenhepfenyuro dzenharaunda asi asiri mashoma kana ichitaura nezvenhepfenyuro dzebhizimusi. Saka ipapo minista vanofanira kubatsananguza zvakanaka uye vanyatsokutaridza kuzvipira kwavo sehurumende kuti vanoda kuti nhepfenyuro dzenharaunda dziwanikwe kunharaunda dzose dzemuZimbabwe uye vanhu vawane mukana wokutaura nokufambisa mashoko zvakasungunuka.
Asiwo mumwe mutori wenhau Kelvin Jakachira ati anovimba kuti hurumende yava Emerson Munangagwa ichasunungura kufambiswa kwemashoko, akati chaasina idi nacho ndechekuti zvichaitwa nemasvo here. Masangano anorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko anogaro gunun'una nekushayikwa kwenhepfenyuro dzemunharaunda, kupiwa kwemaresinesi enhepfenyuro kune vakarerekera kubato rezanupf chete uye kuve neterevhizhini imwe chete. Vatori venhau munyika vanochema-chemawo nemitemo yavanoti inovadzvinyirira nekuvatadzisa kushanda zvakasununguka. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne-13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318.
0465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muchuto muAmerica vari kupomera mauto eChina mhosva yekushandisa laser kukanganisa mauto emuchadenga yeAmerica aidzidzira basa rawo apo aibhururuka nepamusoro penyika yemuAfrica yeJibuti. Gurukota rezvikunze kweIran nhasi rati Iran haisi kuzoita zvakare nhaurirano pamusoro pechibvumirano chakaitwa nenyika dzine masimba muna 2015 pamusoro peurongwa hwenuclear. Mashoko aya aitwa pamberi penguva yakatarwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump yekuti America ifunge nezvekuti yoramba iri muchibvumirano ichere kana kuti kwete. Mapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira anoti zvakaitika musarudzo dzekutsvaga vachamirira zanopiefu musarudzo zvekushandiswa kwemapurisa pamwe nemidziyo yehurumende mucherechedzo wekuti zanopiefu haichaziva pane muganhu webato nehurumende. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vakashoropodzawo kushandiswa kwemapurisa musarudzo dzebato ravo. Dzimwe nhengo dzezanopiefu dzakakundwa musarudzo idzi dzakaita sava Christopher Muchangwa dziri kushoropodzawo kushandiswa kwemapurisa musarudzo dzebato dzichiti zvaityisidzira vavhoti. Zvimwe zviri kubuda musarudzo dzezanopf zvinoratidza kuti chikwata cheG40 icho chinonzi chainetsana zvikuru nechikwata cheLacoste mubato iri chakavewo nechekuita mukufambiswa kwesarudzo idzi zvikuru kudunhu reNorton. Nhasi vatsigiri vezanopf vane chitsama varatidzirawo pamuzinda webato iri vachinyunyuta nemabatirwo esarudzo. Vakawanda vave nemubvunzo kuti kana zanopf ichikundikana kuita sarudzo dzebato inozokwanisa here sehurumende kuita sarudzo dzenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezanopf inomirira Pelandaba Mupopoma muparamende vaJoseph Chuma pamwe nemutauriri webato reMDC vakurawo nechihwai. Tatanga nekubvunza vachuma kuti vanoti nekupomerwa kuri kuitwa bato ravo kushandisa mapurisa.
I think chinhu chikuru chekuti we need to be guided by what the vakuru venyika president zvavataura. Zvinhu zvisingatariswe kuti zviitike izvozvo nekuti operators of state did security or anything ndofa how it has separate nemusangano wedu wezanupf. Although kana mukazore chinzi vatinoda kuti kune vamwe vanhu vasingangobvume kudyiwa kudaro vanozoda kukonzera mhirizhonga. Saka zvinotariswa kuti mapurisa ari pahunge aripo asi aripo kungochengetedza runyararo not kuti vabva vaita ivo vanoita basa resarudzo iroro hazvisakudaro. Zvinongofanana kuti even MDC yakadaro as repart kana voda kuita maelections avo vakasununguka kuti vakoke mapurisa kuitira kuti mapurisa achengetedze runyararo because zvinoziva kuti tine vamwe vedu vari mabitter losers vanozotanga kuita zvinhu sirizvo kana vaona kuti vakudyiwa vasarudzo.
Vachihwai, munoti nenyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nebato rezanopf mumapuraimari aro?
Chinhu changa chichingokashamadzawo vanhu vose kuti ko zvamboita sei zanopf yabroka kusvika pakadero pakuti yakundoganya bvura midziyo yehurumende zvinova zvinhu zvinotengwa nemari yemataxpayers zvinotengwa nemitero yevanhu zvinova zvinhu zvoruzhinji. Saka zvinhu zvanga zvototikashamadzawo kuti ko ivo vakabvumirana sei kuti vasvike pachinhano chakadaro chokuti vapinde muzvikoro vapinde mumahall. Ende tiri kunzwazve kuti musangano wezanupf uyu unova ndiwo uri pachigaro wanga usingabhadhari mafacilities iyayo kungosvika voshandisa voinda mapurisa otoparticipata imomo. Zvinhu zvatakaona zvichingotoitika totoshamisika kuti mapurisa anobvuma kushandira zanupf here kana kuti anofanira kunga achishandira nyika.
Asi kaona Rebochuma aka akasike kutanga kuti paite zvinyunyuto zvekuti Zanu PF iri kushandisa zvinhu zvehurumende mubasa remusangano rebato.
Ndinodaira kuti president vakazvitekesa kuti tapinda pa new dispensation tida kuita zvinhu nemazvo. Kana kune zvinhu zvatairereswa ngatitange kugadziriswa tichitinda tichiratidza kuti savanhu vakuda kuita zvinhu nenzira yakanyatsoperera chaiyo. Saka ndinodaira kuti zvatobudapa chena kuti new dispensation iri kutungamirwa nababa vamunangagwa haisiriyo ichikuda kuita zvinhu zvaimboitika kare. Kana zvanga zviri rongo ngatitange kuita zvinhu zviri right. Zvichada sei? Zvichada kuti tigadzirise nyika yedu, kuti tigadzira ikonomi yedu, munhu wese echifananuka kuita zvaanoda kuita, achuza zvaachuza, asununguke kuti afambe nebhora rake raachuza iroro asina kushungurudzwa, asina kudzivirirwa kuti aite izvozvo.
Vachuwai, munotarisira here imi kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzingange dzakarongeka, tichiona kuti Zanu PF ndo iri mumasimba ekutonga, ndo zvakare vane mikana yekuronga sarudzo iyoyi?
Hatisati tajekerwa nekuti vakauya vana vamunangagwa vasina kusarudziwa vari pachigaro, vatadza kutiratidza musarudzo dzavo ivo veZanu PF kujeka kwavo, uye zvavangataura vatuma zvinhu zvakanaka zvokutaura kwandaita. Asi tinotyira zvekuti Zanu PF yatendeuka here?
Honorable Chuma, nyaya iyo.
Ndofunga zvinhu izvi zviri kujeka kuti mutungamiri wenyika akuda kuti sarudzo iri rinyatsoita fair and credible, and tiri kuita masteps ese akafanira kuti nyaya iyoyo ifambe kudaro. Handifunge kuti kune munhu anofanira kunge echityira kuti pamwe anogona kurambidzwa kukambena kana kuita sei.
Nhengo yeZanu PF vachimirira pelanda vamupopoma muparamende vaJoseph Chuma vari parunare kuBulawayo. Manzwo kubva kumutauriri weMDC vakurawo nechiwai vari muHarare. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa nhasi kuti mapurisa haasi kuzoongorora sarudzo dzegore rino, asi kuti achangoita basa rawo raakapiwa nebumbiro remitemo yenyika rekuchengetedza runyararo. Bepanhau reHerald rinoti sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vataura mashoko aya nhasi pamusangano wekudzidzisa vanhu vachadzidzisa vamwe vashandi veZEC pamusoro pekufambiswa kwesarudzo waitirwa kuMorris Depot muHarare. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mabatirwo akaitwa kodzero dzevanhukadzi musarudzo dzemuZanu PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeZanu PF dzaratidzira nhasi pamuzinda webato iri muHarare dzichiti dziri kuda kuti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato musarudzo dzenyika dzidzokororwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoita musangano kuHarare South uyo wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana muchirongwa chedu chemangwanani, apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gifts Dube. Thank you.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.